Chinofadza zvikuru kuti ambassador Robert Scott vachashanyira nyika yeZimbabwe vachinoona vabia vavo ambassador Frederick Shava navamwewo vatungamiriri vemuhurumende. Izvi zvinofadza nokuti izvi zvinoenderesera mberi hukama hweZimbabwe neAmerica, zvichiendesa zvakare hukama hweAmerica neZimbabwe nedzimwe nyika dziri muAfrica mberi. Kuti pave neukama panoda kuti vanhu vafambidzane saizvozvi. Saka tinozvikudza tichiona kuti ambassador Scott vachange vari munyika yeZimbabwe.
Zvii zvamungatarisire kuti vange vachikurukura pamusoro pezvazvo pamisangano yavachaita?
Tinotarisira kuti vataure nyaya dzebudiriro, dzebudiriro dzinoenderanawo nemaprojects kuburikidza neAfrican Development Bank. Tinoona kuti Zimbabwe inokwereteswawo mari namapato akasiyana-siyana kusanganisira neAfrican Development Bank. Zvozvoda kuti tione kuchena kwazvo kuti mari iyi zvayakatorerwa ndo zvayashanda here kana kuti yakutoshanda zvimwe. Saka zvine zvichida kuonekwa tatingati transparency pachirungu. Zvakare tinenge tichida kuonawo kuti panhaurura dzavanoita idzodzidzi vanokurudzirana kuti kodzero dzavanhu dzichengetedzwe, vanhu vasambunyikidzwa. Vanhu vanogona kumbunyikidzwa nokurohwa chaiko chaiko, physical violence. Vanhu vanogona kumbunyikidzwa nemitemo inodzvanyirira vanhu. Totora muenzaniso sePVO bill rine masangano akazvimirira oga anga achibatsira vanhu muZimbabwe, asi totoona kuti vamwe vakutotyisidzirwa kuti vachavharirwa saizvozvo. Apa tichiona zvakare kuti mubatanidzwa wenyika dzose weUnited Nations wakakurudzira mukuru weZimbabwe vamunangagwa kuti vakasaina runyoro rwavo paPVOB diro riri. Saka ndinongoona sokuti ndo dzimwe nyaya dzichakurukudzwa kurukurwa nezvazvo. Totarisavo kuti nyaya dzouori nyaya dzichakurukurwa, nekuti kunotori navamwe vakuru vomunyika imomo nevana muzvina bhizinisi vakatopuwa zvitarafu zvamashanctions nenyaya dzokusafambiswa zvakanaka kwedzimari neupfumi hwenyika. Ndinoona zvakare kuti nyaya dzingatariswa ipapapa inyaya dzegusha ruzhinji, nyaya dzatinoti pachirungu democracy, kuti vanhu vave noutongo hwejekerere, kusawana vanhu vanombunyikidzwa kana kungosungwa kana kurohwa nokuti ndevemapato anopikisa. Tinotoona vamwe vanhu vatogara almost gore mutorongo pasina nyaya yavanenge vakapara, asi nemhaka yekungoti vanenge vachipikisa bato rinotonga.
Tichiona kuti nyika yeZimbabwe yakatarisana nesarudzo iro gore rino, mungaone zvichikurukurwa pamusoro pezvazvo here?
Zimbabwe yakatarisana nesarudzo kudai dzomutungamiri wenyika nevatungamiri vamatunhu maMP. Tinoona kuti inyaya ingakurukurwa nezvayo kuti sarudzo idzi dzinge dzakachena. Sarudzo idzi dzinge dzine vanodziongorora vanobva kune dzimwe nyika, international observers vanenge vachiongororawo kuona kuti hapana vanombunyikidzwa here, mumwe nomumwe oona kodzero yake yokusarudza mutungamiriri waanoda here. Saka tinoona kuti kushanya uku kunofanira kuunza pundutso kana kunge mativi maviri aya achiwirirana, uye Zimbabwe ichigadziridzawo ichitaridza kuti pane zvavakanzi zvigadziriswe atinoti mareforms aya zvava papi. Vachiri kuramba vachityora kodzero dzavanhu here? Vachiri kuramba vachiita zvouori here kuti mari yapuwa yerubetsero yecovid yopinda muhomwe mavakuru? Yanzi yecycloni idai, nanhasi vanhu vari kungogara mumatende akatodambuka-dambuka, hapana wakavakirwa imba. Zvo zvimwe zvinhu zvinotariswa izvozvizvi. Neraramo yavanhu in general, kungoti vanhu vakatsununguka zvakadini, indidzo nyaya dzinenge dzichikurukurwa nezvadzo. Nokuti tinoona kuti second dispensation iyi yapinda muutongi kwamakore mashanu. Saka makore mashanu iwayaya chii chashanduka? Ndo zvinotarisa vanhu vanoshanya vakaita saambassador Scott kuti taimbonzwa mune zvakati nguva yavamugabe. Ko zvachinja here? zvichichinja mukunaka kana kuti mukutowedzera kuipa. Saka chinhu chatinofarira nokuti uku kuumba ukama, sezvo America yakagara yati inoda kuumba ukama nenyika dzeAfrica. Saka kushanyirana kwakadai chinhu chakanaka. Apa tinoonawo kuti Ambassador Shala vaimbovawo kuno kuAmerica kumusangano weAfrican Summit uyu. Saka tongoti kwakuenderera mberi kwezvisungano zvinenge zvakaitwa newirirano dzinenge dzakaitwa imomo, vanhu vakuzoteera manje vachiona kuti zvamakati imwe muchadai maapapi. Saka tinozvitenda zvikuru kushanya kwakadai. Tinovimba vachagamuchirwa nomufaro, uye kana mazano avanopanga navo navanhu vomuZimbabwe dai atorwa pachokwadi napakutendeka kuti nyika yedu igoenderera mberi.